Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 Gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kubva muZimbabwe vakananga kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly. Dzimwe nyanzvi mune zvemari dzinoyambira Zimbabwe kuti isasiyana nedhora rekuAmerica ichida kushandisa mari yekune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadzore paramende bhiri reprivate voluntary organizations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro manheru kubva muZimbabwe vakananga kuNew York kumusangano weUnited Nations we78th session of the United Nations General Assembly. Musangano uyu uri kufamba nedingindira rekuti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards Peace, Prosperity, Progress and Sustainability for All. Evans Siminga abata gweta rakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavasa kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano wenyika dzese dzepasi pano unonzi United Nations General Assembly uri kuparurwa kubva svondo rino kusvika svondo rinouya nevatungamiriri venyika dzese dzepasi pano. Mutungamiriri weZimbabwe ari kuuyawo. Uyu musangano wechi78 watingati makumi manomwe nemasere emakore uchiitwa musangano iwoyo. Saka this is the 78th session.
Bata iwo pekuti musangano iwoyu wakakosherawo papi zvizvarwa zveZimbabwe?
Kwatiri vana veZimbabwe musangano unokosha nekuti ndomusangano watiri kupinda tichangobva musarudzo. Musangano uyu watarisana nesarudzo yedu yatakabva masvondo mashoma apfuura. Zvinoratidza kuti mutungamiriri wehurumende ari kuuya kuzosangana nevamwe vatungamiriri nekusimbisa zvakabuda musarudzo. Ipapapa tichasvika vachaonawo vachaita misangano nevatungamiriri vedzimwe nyika kuti vavake ukama nekubatsirana nenyika yeZimbabwe.
Izvo zvinotarisirwa kumusangano uyu ndezvipi tichitarisa huwandu hwevanhu vanofamba nemutungamiri wenyika kumisangano iyoyi?
Saka musangano uyu haungouyiwa kuzongopa mashoko mashoma anotaurwa nemutungamiri wenyika. Aiwa, mutungamiri wenyika pamusoro pekupa mashoko haachatura United Nations, achava nemisangano nemakurukota nevatungamiriri vedzimwe nyika vanogadzira kuvakwa kweukama pakati peZimbabwe nedzimwe nyika nebudiro yeupfumi hwana weZimbabwe. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa pavanenge vachifamba havasi kungofambira chimwe chete sadriver weambulance, vari kufambira zvakawanda zvinobatsira nyika yeZimbabwe, zvinobatsira vana veZimbabwe. Mutungamiriri achine vhunze remoto mutsoka nekuti achangobva mukusarudzwa, saka makumbo achiri kupisa, saka arida kushandisa simba iroro kuti rigova simba rinobatsira vana veZimbabwe. Saka tinotarisira kuti kune vatungamiriri vakawanda varitori mutsara wekuda kuona mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Mungapere mienzaniso miviri mitatu yezvemabhizimisi zvingabuda kumusangano yuko kuku zvamuri kutsanangura izvi.
Kana makaziya kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda zvinopfuura kuita gumi nenhatu 13 is very important pasi rese. Saka kune nyika dzakawanda dziri kutarisirawo kukurukura nezvi kuti dzingapindawo sei muZimbabwe dzigobatsira kuvandudza upfumi hwenyika yese. Saka izvi zvinokosha zvikuru. Asi tatizive kuti musangano uyu hausi kungotanga zvino rino, wakatotanga mutungamiriri kana gurukota rezvekunze vaFredrick Shawa vakasvika zvinorapera, vakava vari mukati mekugadzira misangano nekuronga misangano yemukuru wenyika neimwe misangano yavari kutoita vakamirira mukuru wenyika.
Ko vanhuwo vasiri kufara neutungamiri hwava Munangagwa vari kurongawo kuuya kuzoratidzira, ungaitawo ruzivo nezvazvo here izvi?
Tinoziva hedu kuti kune vamwe vana veZimbabwe vari muno muAmerica veCCC vari kuda kuenda kuita kusakuratidzira pagungano iro riri. Izvi rangu vagaro ziva kuti vanhu vari kuedza nepavanogona kubaya dura kuti uzviyo zvibude, vada kuparadza upfumi hwenyika yeZimbabwe, varoda kuparadza zita reZimbabwe. Tinovaziva varipo, asi tikati kutaurike kuti vachanyara nekuti vatungamiriri vedzimwe nyika havasi kuzotarisa vanenge vachiita mheremhere nemhirizhonga yavo vari panze. Aiwa, vachatarisa mutungamiriri wenyika kuti tikataura nevari panze vari chanoiza vanotipei, ko tikataura nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe anotipei.
Avo vanga vari gweta rakarerekera kubato reZANU PF, Dr. Masimba Mavasa vari parunhare kuUnited Nations Headquarters kuNew York naEvans Zininga weStudio 7. VaMunangagwa vachataura mberi kweUnited Nations General Assembly kusvera mangwana musi wechina. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuronga kuratidzira pamusangano uyu. Dzimwe nyanzvi mune zvemari neupfumi dzinosanganisira vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoyambira Zimbabwe kuti isafunga zvekurega kushandisa dhora rekuAmerica kuti ishandise mari dzekune dzimwe nyika, vachiti Zimbabwe haina simba rekuchinja mari yainoshandisa. Pari zvino Zimbabwe inoshandisa mari dzekunze pamwe nedhora remunyika iro rinogara richirasikirwa neuremu hwaro. Vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Zimbabwe ine ukama hwakasimba neAmerica munyaya dzemari, saka ichashandisa dhora rekuAmerica. Vachiti kushandisa mari yedzimwe nyika kune ngozi kana uremu hwemari dzavo idzi hwotanga kudzika.
Nyaya yekuti Zimbabwe inge ichipinda mubatanidzwa wenyika dzinonzidzo BRICS dzeBrazil, Russia, India, China, South Africa nedzimwe nanhatu dzinoproducer mafuta na oil nana diesel EAE kuti dzikwanise kunge dzichiita mari yayo. Nyaya yandinoona isina kunakira Zimbabwe mberi kunoenda uko, nokuti nyika idzi tikadzitarisisa idzi dzinosanganisira idzo India neChina, nyika idzi dzine nhoroondo yokusawirirana zvachose, dzinenge dzinokunetsana kwadzo pana mamwe mabhodha, dzinokunetsana kwadzo pane zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda. Kuti Zimbabwe ikapinda mubatanidzwa uyoyu ine nyika mbiri hombe pasi rose dzichikonana seizvi, zvinogona kuti Zimbabwe inge ichizozodzwa rumwe ruvengo rwayanga isinei narwo kunyika dzakaita hombe sana America.
Titsanangurireiwo nemhaka yei Profesa Masocha?
Nokuti nyika dzomubatanidzwa weBRICS dzinoda kuuya nemari yadzo yokushandisa, mari yayo yokushandisa mubatanidzwa uyu yosiyana nokushandisa US dollar. Zvinova zvino zvinozonetsa chaizvo, nokuti pane zvimwe zvisungo atingati malong term contracts anenge akaibvumiranwa pakati penyika, pakati pamakambani, kuti ange achibhadharwa neUS dollar. Pana mamiriyoni namamiriyoni emari mumakondiracts akaita saiwayo, kuti makondirakti iwayo avhunwa pano gona kuita zvirango zvoufumi zvakawanda zvinoita kuti ufumi kwenyika yakaita seZimbabwe hurambe huchidonha. Sekare mari iyi yavanenge vachida kunge vachiuya nayo yenyika idzodzi dzichati vachisiya US dollar inogona kuzodonha simba rayo zvokuti kuti vazokwanisa kudzokera kuUS dollar zvinenge zvisati zvichaita.
Professor, chingazvotadzisa kudzokera kuUS dollar chii?
Nokuti mabudiro avanenge vaita anenge asina kunaka. Zvekare tinoziva isu kuti simba renyika yeAmerica munyaya dzoufumi isimba guru rakapambira pasi pose. Tichiona kuti mafambisirwo anoitwa mari muzvitengeseranwa zvinoita nyika namakambani zvinofamba nemakambani zvinofambiswa nemakambani anonzi Visa nemastercard. Kana America ikasabvumirana nemari iyo iyi, mari yacho yeBRICS iyo inenge ichizofambiswa sei kana America ikati magadzira mari yenyu? Saka zvamagadzira mari yenyu ngaichirega kufambiswa nenzira dzinofambiswa mari nemakambani yode Visa Mastercard, vobva vapavhara ipapo. Saka zvinobva zvati netsei ipapo. Zvekare tinoziva kuti mizinga yemari pasi rino rose yatinoti isu International Monetary Fund, World Bank, mizinda yacho iri muno muAmerica munomu. Zvibvumirano zvakaita seizvi zvokuti mubatanidzwa wenyika dzeBRICS ukwanise kunge uchiuya nemari dzavo hazvikwanisi kunge zvichiitwa pasina nhaurirano neInternational Monetary Fund neWorld Bank zviri muno muAmerica. Saka Zimbabwe ikada kungomhanyira kune zvimwe zvirongwa zvedzimwe nyika pamwe dzinozvivimba nezvavanozvivimba nazvo kunozonge mberuko kwaufumi hwenyika hwaipa zvokusatozogadzikana zvachose. Tinoukama hwakasimba neAmerica kunyaya dzemari ndo saka tichishandisa US dollar muZimbabwe. Zvekare Zimbabwe inozokwanisa here kuconvinza vanhu vayo vomuZimbabwe yatinoti consumer confidence yei kuti iti iyi ndo mari tsva chisiyai Zimbabwe dollar? Vangakwanisa kurumura vanhu vemuZimbabwe paZimbabwe dollar here? Zvinogona kunetsa zvekare. Saka ndinobvumirana na Honorable Biti kuti idanho rakaipa chaizvo reZimbabwe kuti inge ichijoina mubatanidzwa uyu unoda kuzouya nemari yavo yakasiyana neAmerica.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemari neupfumi muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakadzorera kuparamende bhiri rePrivate Voluntary Organizations rinozivikanwa nerekuti Patriot Bill. Izvi zvinoreva kuti paramende ichatanga ichaita dzimwe zvehurukuro pamusoro pezviri mubhiri iri. Parakaendeswa kumutungamiri wenyika kuti asaine, Patriot Bill rakashorwa nevazhinji kunyanya masangano anorwira kodzero dzevanhu. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti hazvisati zvavapachena kuti chii chakonzera kuti vamunangagwa vadzorere bhiri iri kuparamende, vachiti izvi zvinoreva kuti bhiri iri richatanga kuongororwa patsva risati radzorerwazve kuna vamunangagwa kuti varisaine.
Apa chakakonzera apa hatinyatsozva kuti chii, but ndoziva kuti bhiri iri raishandiswa nezanupf neparamende yanga yakazara maMPs ezanupf kuda kuisa maNGOs emuZimbabwe pachipiyaniso. Tinoona kuti iri bhiri iri tichienda kumaelections raiita senge richapaswa before my elections kana kuti just after my elections, zvichiita senge zvachichidzira maNGOs kuti aoperate freely mumaspaces avo.
Bhiri iri rakakonzera mutauro wakawanda munyika nekunze. Saka kudzorerwa kwaraitwa kuparamende chiratidzo chei zvinorevei?
Ya, kudzorerwa kwaraitwa muparamende kunogona kuri paviri. Kunogona kuri kuti kwekuti hurumende yamunangagwa iri kuti zvataida kuachivha takaachivha, vakawina maelections vachityidzira maNGOs, kana kuti zvingakuonekwa sekuti vamunangagwa vakaita yatingati sakambu kupresha yemaNGOs nemalobbies aiitwawo zvekare nemagweta nemamwe international organizations. Aiona sekutinge iri bhiri dai rakaiswa rai konzeresa mirishonga kauta rai konzeresa kuti ma NGOs akawanda kunyanya nyanya ano defenda kotero dzevanhu kuti anga achavharwa kana kuti anga achaona achitadza kuoperate muZimbabwe zvakasungunuka nekuda kweama maprovisions anga asina kumira zvakanaka angarimo mumubiri
sekuona kwenyu ama munoona kuti nengo dzeparamende dzichango pinda muparamende idzi pane zvadzingaita here kuti bhiri iri rive nani pane zvariri kana kuti inongova nyaya imwe chete kuti vachaita zvinongodiwa navamunangagwa
iko zvino tokuona kuti iyo ZANU-PF haisina majority muparamende but toza kuti kupasa mabhiri akaita seaya hazvidi hazvo two-thirds muparamende zvinongoda a simple majority tinoona kuti kuda pane zvinokwanisa kuve zvichichinja because iri bhiri richitarisa ibhiri rakaiswa neparamende isisipo so kudzoswa kwayaitwa paramende iyaya yakadisolva isisipo zvakureva kuti kana pachizoya rimwe bhiri pamberi pavamunangagwa rinofanirwa kuri riri nyuwani risiri iriri radzoswa navamunangagwa saka paramende kana ichida kuzowinza mutemo unoona uchiregulata hatingati ma NGO kana masangano akazvimirira oga vanofanirwa kutangidza patsva vachidebate vari muparamende and pamberi pavamunangagwa ringe richiuya riri fresh riri nyuwani raiswa neparamende nyuwani yakagadzwa mafika pfuura
avo vange vari gweta rinozvera kodzero dzavanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi nyaya dzekupambwa kwevanhu kuita vakashira mberi nekusungwa dziri kuenderera mberi kubva zvapera sarudzo vanopikisa vachipomera mapurisa vasori nevamwe vari kuzviti Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ pamwe nevatsigiri veZANU-PF mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa asi veZANU-PF vanoramba kuti vatsigiri vavo vari kuita izvi Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
kunyanga hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika kubva zvapera sarudzo nhengo dzebato retipusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike mutungamiriri webato iri vanelson chamisa vaudza studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa mumwe uyo akapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro womuHarare vaombera ishe nhende vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaoneke kuti vakabayiwa Jackson range rinei
vana chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi yasi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaio
imwe nhengo yeTCCC vaNelson Mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuHighfoods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west kunze kwekupambwa kwevanhu nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti muzvare maurin kademaunga vaosalis siziva uye vasarenda kapo ikulu vakasungwa mazuva akapera makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weHarare muzvare kudzai kanzombe Clyde Mashozera uye vasimbarisi dhuve kubulawayo imwe nhengo yeTCCC vajohn panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzefazi kubhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu
ya ichokwadi kuno kubhikita hakuna kumira zvakanaka nhengo dzefazi dziri kurova vatsigiri veTCCC uye dziri kuvhundisira vatsigiri veTCCC vachivavimbisa rufu ini pachangu ndakafonerwa nekusenderwa mameseji vachindivimbisa rufu apa chinondishamisa ndechekuti maelection akapera ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veTCCC
dzimwe nhengo dzebato reTCCC dzakaita savaAlan Tirive pasi kuhurungwe navapita taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota vamwe vakaita savashadrekana vekugove kabhuyuni vanoti vanoshamisika kuti fazi ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare
vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents taku kushungurudza izvo kuti mukasafa gwendo guno hatibo kushaya mure vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chaunonamba chishungurudzikwa chii. Kana zano ichinzi yakahwina, kofazi yacho ichachada kuvanhu chii. Sarudzo vanoti dzakapera, asi varongo vachingoenderera mberi.
Kuguruve, madzibaba veshanduko vaGodfrey Dau vanoti vatsigiri veTCCC varikutyidzirwa uye kunyimwa chikafu.
So tiri kushungurudzwa kuno kuguruve. Vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba, vazhinji vacho vari kurara musango. Bhozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pamaelections apera nanhasi vanhu vachete vachiri kushungurudzwa. Hamenoti kusiyana mafungiro emhosva here, kusiyana mafungiro emhosva here kurarama kwatiri kuita munyika yedu.
Asi vanozoti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwachemutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri.
Aiwa, hatina vanhu vari kutretena vanhu. Bato redu chokutanga harina kumbogara ratretena vanhu. Bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka. Ende rikakampena mune zvakanaka tikawina maelection. Hatina chikonzero chokuti isusu takawina maelection takapedza. Tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino. Bato redu refazi riripo. Richagara riripo nokusingaperi, ndosaka ichinzi Forever Associates.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefasibita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo.
Iko takaita maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa, pasina munhu ambonza anetsewa. Isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzirai vanhu. Inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa neTCCC nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tipe nguva yekuti tinyanyo ipindwa, nekuti isu sebato reZANUPF tinoremekedza mutemo.
Asi TCCC inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora. Magweta anenge achimirirawo nhengo dzeTCCC akaita savadrug Kotat vanombosungwawo nemapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyat vati vanga vasikwanisi kutaura nesusu zvevanga vari mumusangano. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi. Hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro, asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kanzura veward 7 kuchitungwiza valove more Michael vebato reTCCC vakasarudzwa kuva meya vechitungwiza mushure mekuwana mavhoti makumi matatu nerimwe kana kuti 31 vachikunda amai Leah Chidamba veZANUPF avo vakawana mavhoti maviri. MuNewsday mune nyaya inoti zvizvarwa zvemalawi makumi mashanu zvapfuudza mwedzi mitatu zvakavharirwa mumajeri muZimbabwe pamusoro pekushayikwa kwemari yekuvadzorera kunyika yavo. Vazhinji vavo vakasungwa vari munzira vachienda kusouth africa. MuNewsday makare hurumende inoti iri kuongorora hove dziri kufa mudhamu rekaroi. Zvinonzi hove nezvimwe zvemumvura zviri kuonekwa zvakafa mudhamu iri riri muWatson Farm makilomita matatu kubva mukaroi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndiri mutsigiri weTCCC nemoyo wese. I don't put a blame kuna vachamisa kuti sei izvi zviri pazviri nhasi. Asi ndikuisa blame kusaga EU neEU yacho zvese kuti why are they inviting Emmerson Mnangagwa kumusangano wemapresident ose vototi ndiye achataura musi weThursday. Kana kuZimbabwe sadhaki chiti hakuna president up to now, why are they inviting Mnangagwa kuti ange achitaura kusummit yemapresident ose? Zvoreva kuti sadhaki EU neAU vese vachitengesa izvi Zimbabweans. Saka maZimbabweans aichafa tichitambura ande munyika dzavo vakati matototorovana navo ikoko. Ndatenda zvangu zita nditaure maita veStudio 7.
Mazera seStudio 7. Hai, vanhu vareke kunyeperana. Vasafunga sokuti munhu wese haaoni. munhu wose unoona hapana hurumende inokona kutonga hapana hapana munhu unonzi irwa nanhingi iye munhu akazunga mavoko saka ungagwaze kwekunze kwekutizo unenge achingorogwa chete nekuti akazunga mavoko saka hapana ikonomi yavanoti kwanzi inosumuka ivo vachizviziva kuti izvo masangisheni hatidi kuti ari kwose vasingatauri nezvokuti ngatiti masangishens abviswe
ya ndimuna mbiva jubiki aa zvakapfuura zviya zvokushandiswa nevanhu vezanu vanhu vanodemonstrata ndivo muHarare FDC ndiyakadhemonstrata seriki vachibvisa kushungo paya abvisa makuna iyoyo achiwengwa ndo vatinongotonyarirawo zvedi kuti vatozaramba zvokuti vambogara pachigaro chamambo aa varasiswa zvakatooma ona tongai ari kutosvedera tongai munangagwavo ndo chatozosiwa paya vachiongwa marasiswa marasiswa zvokuti kana makabvanya mhaisana kuzvinomucha mhaisana moga kana ida topinda chiwenga ngangobvondora ngangosimudza masoja streti zvoitwa kumwe kumusoro kwete zvokuti vanhu vachamhanya hakuna munombomhanya paya
ndirikurwadziwa namavaza munhu anoti mavaza anorwadzisa kumana munhu iyeyi uyu vakomana vangu tatirana muchibhe nguva yehondo iyi takatamburira nyika yekuti iwe pairi apa vakomana iri chiko anotora vanhu kunge vasingambofungi kunge tese tiri masipidi iye ndiye chete anoziva vakomana vangu musati daro vakomana vangu please vamavaza respekteiwo vanhu vanhu vakavakwa nosikwa nomufananidzo wamwari respect them please please my dear brother mavaza you are sitting pretty in a foreign land there please Ms. Mavaza please please respect us
studio muri sei apo muchati zvimwe Zimbabwe inyika iyo istend yemunhu iyo istend yemunhu muchiti hati nyika yedu istend yemunhu
hai ndinorwadziwa zvimwe zvinhu zvinoita vanhu vezano vanoramba chii saka vanhu vese ava vanopenga here vanotaura kuti tiri kurobwa vanhu vari kubata musango vanhu vezano havatodi kubvunzwa vanhu vezano vanopatisa vanhu vanotopatisa vanhu chaiko kuti hatizvizivi hakuna zviri kuitika zvinhu zviri kungoitika munyika varimo asi vari kuramba zvinhu zviri kuitika munyika vanhu vesisinga vasarobwa vakatarisa kana kupatiswa nevamwe vanhu ngavasapatiswa nevamwe vanhu munhu unotaura zvokuuraya munhu naiye unofawo zvinoita vanhu vezano ka zvinhu zvinoita vezano hazvinaana kunaka vanhu vezano ngavasiye zvekumbunyikidza vanhu munyika yavo ivo vezano ndovenyika ndovaridzi vezimbabwe i vango ivo chete varidzi vezimbabwe vanhu vezano chete hamunangagwa ngavasunure vasiye zvavanoita izvi vanhu vanozivi zvavari kuita izvi tsanga vachisara havo zvevatongi nyika yacho nevana vavo nevanhu vavo vezano vacho vanhu vezano ka musadero nyika iyo hai vanhu vezano tererai muterere vanhu vachitaura paipai zvamuri kuita hazvina chimiro izvi paachabva munangagwa muchaona kuti zvichamuomeraii hapana hamunai muchingozikanwa hakuna chisingapeni chinoshora
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nhasi mangwanani echipiri vachataura pamusangano weunited nations general assembly munew york musangano uyu wakaparurwa nezuro muvhuro nemunyori mukuru weunited nations vaantonio guterres vachikurudzira kuti zvinangwa gumi nezvinomwe zvesangano iri zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti nyika dziri kubudirira dzigoenzanawo nenyika dzakabudirira sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakasimuka nezuro kubva muzimbabwe vakananga kunew york kumusangano weunited nations general assembly dzimwe nyanzvi mune zvemari dzinoyambira zimbabwe kuti isasiyana nedhora rekuamerica ichida kushandisa mari yekune dzimwe nyika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadzorera kuparamende bhiri reprivate voluntary organizations. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.